manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsetsenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chivabvu 14/2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanotengesa mugwagwa votambira danho rehurumende rekuti zvinhu zvekudya zvipinzwe munyika kubva kunze kwenyika pasina mutero. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzikuyambira kuti uku kupembedza nganga neinobata mai sezvo vanhu vakawanda vacharasikirwa nemabasa. Vamunzura vanoti vachadzokera zvakare kudare kunopikisa matarirwo akaitwa miganhu yekuvhota nezek kana kuti delimitation. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa MDC va Douglas Monzora vanoti vachadzokera kudare repamusoro High Court kunopikisa matarirwo akaitwa miganhu yesarudzo kana kuti delimitation. Dare repamusoro soro reConstitutional Court rakambosendeka nyaya iyi parutivi richiti mapepa ainge aturwa navamonzora ainge asina kunyatsomira zvakanaka. Asi imwe nyanzvi munyaya dzemitemo uye vaimbova gurukota rezvemitemo nemabasa eparamende vaEric Matinenga vanoti kuti dare reConstitutional Court riendese nyaya iyi mberi sezviri kukumbirwa navamonzora zvinogona kunetsa. Vamatinenga vanoti chavasiri kuwirirana nacho navamonzora inyaya yekuti sarudzo dzipfurikidzwe mberi sezvo bumbiro remitemo rakajeka kuti chii chinoitwa kana kutarwa kwemiganhu kwanza hakuna kuitwa zvisiri pamutemo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinotiwo pamutemo kana dare rikati zeki yakakanganisa panongoshandiswa miganhu yakamboshandiswa musarudzo dzadarika. Regai tinzwe kubva kuna vamonzora nezvedanho ravo rekuda kudzokera kudare.
Nyaya delimitation sangano redu raka uvirira kuti tiendese nyaya ku High Court. Saka nyaya iri kuenda ku High Court. Hatisi kupeta maoko kwetsi.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Kuti tizeyewo nyaya iyi tabata vamatinenga kuti tinzwe divi ravo.
Ndaifunga kuti dare guru redzimhosva richakwanisa kuti vagure nyaya yacho. Asi kuzara kwenyika dare guru redzimhosva havana kugura nyaya yacho. Saka tinosara tiri pasina kunyanyonaka. Ndakanzwa kuti purezidendi akataura nyaya yekuti maelections yataitwa muna August. But kana vane basa rekuti vazvigadzirise vasingazvigadzirisi hapana zvatingaisi.
Ko vamonzura vakadzokera kumatare zvinenge zvaakuzofamba sei panyaya? Haizopedzisire yamudare rimwe chete zvakare here iroro?
That's exactly what I said. Pakapera nyaya iyi dai vamonzura vaiti vakadzokera futi kumatare. So we have a situation that not much of a dog chasing after his tail. Inozongodzokera futi ku Constitutional Court. Handisi kuti is going to be dead net kuti inodzokera ikoko. But the only questions are that ingakondzokera zvakare. Saka pakaitwa nyaya yacho ndikaita kuti imwe picha ndakati what a waste of rations. You know, because if we are going to go back again to the Concord, you know, it simply means that the Concord has taken too much time, you know, finalizing on this issue. With the limitation, it's critical to the holding of a fair and transparent election. And I would have expected Concord to be, this is a very important issue, and we must rule on it. But it isn't.
Asi munoonao sezume ziriku utaurwa na wamo nzora zeguti sarudzo zi iende siku emberi. Pamutemo zinu fandara kufamba siku.
The limitation report is faulty, but that does not stop an election. Neither the limitation required on section 161 of the constitution. Chikamu zezitiri section 161, subsection 2. Chino to taura nye kutika na pasi na the limitation inukwaniza kuti ishandizwe apa sarudzo yoyo. Tinoshandisa maboundaries atanga aripo kugara. In this case, ENA 2008. So that's, whilst I agree na Monzora kuti, the limitation reports, in indicate it is a procedural and substantive mess. Asi, as we see election is also.
Nyanzvi munyadzo zvemitemo uye vaimbova gurukota rezvemitemo nemabasa eparamende muhurumende yemubatanidzwa vaEric Matinenga vachitaura vari parunare muHarare.
Mepfenyuro ye Voice of America iri kuremekedza zuva rekukosha kweradio pasi rose reWorld Radio Day. Kucheretedza kukosha kwedano rinotorwa neradio mukunza hurukuro kudzidzisa uye kuwanisa mashoko kunharaunda dzakasiyana siyana pasi rose. Radio icharamba iri chimwe chenzira dzekufambisa mashoko dzakakosha mupasi rose kubatsira kupanwa kwemazano uye kuumbiridza pfungwa dzeveruzhinji. Nepenyuro ye Voice of America inoda kuve muhurongwa uhu. Gore rino dingindira rinoti radio nerunyararo kana kuti radio and peace. Rakanangana nekukwanisa kweradio kubatanidza mukuyananisa makakava nekukurudzira runyararo.
Iko zvino tombo chitarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika ya Ukraine va Volodymyr Zelensky nasi vaita msangano ni mutungamiri wenyika ya Germany va Frank Walter Steinmeier ku Berlin. Musangano uyu urikuuya apo Germany yazivisa kuti irikuzopa Ukraine mari yekutenga zvombo zvehondo inosvika mabhiriyoni matatu kana kuti 3 billion. VaZelensky vatenda zvikuru Germany nerukubatsiro urwu uye varamba kuti Ukraine yave kurwisa mamwe matunhu emuRussia. Vati varikurwisa mumatunhu enyika yavo akapambwa neRussia chete. Mupeta zvaitwa mune zvaitika kune dzimwe nyika, vagari vemuKhartoum guta guru reUkraine nemuGenie kuDarfur vanoti nezuro kwainge kuine kurwisana kunotyisa pakati pemauto ehurumende ari kutungamira nyika iyi nechikwata chemamwe mauto chakapandukira cheRapid Support Forces kana kuti RSF. Izvi zviri kuuya kunyange hazvo mapato maviri aya nemusi wechina akamboti ari kuda kuti hondo imbomira. Nhaurirano dziri kuenderera mberi kuSaudi Arabia pakati pemapato aya. Vanhu vanodarika mazana matanhatu vafa munyika iyi, vamwe zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 vakanopotera munyika dzakapoteredza. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Ini ndoitwa Olima Koni kana kuti Muzvare waShonga. Ndiri kana nechibike makore anokwana 24. Ndirikuitawo zvekuchengeta nyuchi nekumura huchi. Ndinoita zvakare mabhiri muvhauzi sekuti tine tibhisa nyuchi masimbi nevanhu mumapublic places panokura nevanhu. Kana nchidzii tingoshungudza vanhu asi sehatidzurai tinodzisimudza tinodzitora totonodzipa pekugara patsva dzichienderera mberi nekuvaka kuitira izvi kuchengetedza miti yedu nekuchengetedza environment. Saka iyi ndeimwe yemaservices atinoita inotangirawo pa$50 and then winda inoyi tirikukurudzira madzimai kunyanya kuti vastoke huchi nekuti kuchange kune tsando. Asi tirikuti pane zvirwerewo zvinobva zvazosimukawo mutando imomo. Kune zvirwere zvatinoti marespiratory diseases, zvikosoro, maasthma zvinokwanisa kuti vakange vatenga vagara vaine huchi vanobatsirikana. Saka tirikunyanyokurudzira vanhu kuti muinda umu ngavatenge mazinga kana kuti makombi nekuti aya ndiwo anenge aine 100% anenge achiri 100% organic nekuti anenge aine iya inonzi bee pollen kana kuti pfuma. Then zvakare tingotiwo zvakare nhasi zvairi Mother's Day tingokurudzira kunyanya nanya madzimai ari kumativi mano enyika kuti zvona ngavaiti maprojects aya ekurima huchi nekuti iproject yekuti haidi capital yakawanda uye haina loss nekuti munhu unokwanisa kuramba uchingomora pamupoko mumwe chetewo usisina ine capital yauchaita. Saka tingokurudzira madzimai kuti nhasi zvairi Mother's Day semunhu wemudzimai wanawo dhora pazuva.
Mataura nyaya yeMother's Day pane chamaitirawo here mai venyu nhasi?
Maita bato nekubvunza vazulu. Nhasi tavatumirawo bhaketi ravo 20 kg yemakombi. Saka mai makombi ndivo vachazoona kuti ivo vari kuda kuita hwekudya here kana kuti votengesa votora zvavo mari yacho. Bhati pabhaketi iroro vakange imukoko hwani watangomora vakange varitengesa nehostel vanowana mari yavo $60. Asi vakadisaidha kuteka kana kutengesa neretail profit yavo inoranja between $120 to $240. Saka ivo vachaonawo kuti voita sei.
Saka pane madzimai akawanda here ari kuratidza chido chekuda kuchengeta nyuchi?
Ndizvo chaizvo, tine madzimai akawanda akauya kunyanyanyanya patakatanga kuvadzidzisa zvinoshanda huchi zvinosanganisira kuti huchi hunokwanisa kushandisa kudzidzisa nyange muri wemudzimai zvaunoshanda nyange nevanhurume. Tikavadzidzisawo zvakare kuti hunoshanda sei kurapira vana vanenge vachitambudzika nedambudziko rebed weti vantu vanenge vachiramba vachizita weti vamwe makore atofamba vachitambudzika nekutrena mabhawozi avo. Saka vamwe havachangouyire kutrena nyuchi kuchengeta nyuchi cheka asi vari kutofambira iyo vari kutobhadharira iyo dzidzo yekuziva kuti huchi hwacho hunoshanda sei. Saka isusu vose vanhu vari kuramba vachiita maresechi edu mwedzi nemwedzi tine maresechi atiri kubudisa tikuisa mumagurupu iwawo ematenisi tichizovanhu kuti haona chitsva yei mudzidzise nezvacho mutotange kutoripawo mabhenefiti ekuziva nezveuchiwo. Saka tikuona kuti vakadzi vari kuzvifarira ende vari kuuya vakawanda chokwadi.
Tichitarisawo zvamuri kuita maresechi aya muri kushandawo nenyanzvi here zvinenge zvichifamba sei mukajekesa ipapo?
Tikuti isusuwo pari zvino tikutotsvagawo mainvestors kana kuti mapartners vanokwanisa kuti vasponze mamwe maresechi atiriita nekuti tikungotaura nezvavo mamwe acho tiri kungochengeta nekuti hatisati tane capital inoita kuti tizokwanisa kurarama pamaketi kana tikamabudisa. Asiwo pari zvino tine vatakabatana navo pane imwe maresechi iyi vanonzi ivo Green Rebirth nemamapreneurs. Saka tirikutofamba navo kunyika dzakasiyana-siyana tirienda navo kutanzania takaenda kutavora takaenda kuarusha kwati kudzidzisa vanhu kuti vanhukadzi kuti vatokwanisewo kuti vaite maresechi atiri kuita yavatibatsirikana nemishonga yatiri kugadzira. Saka ipapo patirikutotarisirawo kuti gore parinonopera tinoita ndodzinzvimbo dzakasiyana-siyana muafrica dzakaitawo sekunigeria nekusudan ndivo vamwe vatiri kutaura navo vakaridza kuti vari kufarirawo zvatiri kuita. Saka pari zvino tine vemamapreneurs negreen rebirth ndivo vakambenge vauya kubatana nesu.
Saka vanenge vachida kukubatai vanokubatai papi?
Kana muchida kutibata munotibata pa 0774 549 264 0774 549 264. Ndidzo nhamba dzekufona kana muchida kutenga huchi kana muchida kubatsirwa neruzivo.
Aiwa ati nokutenda zvikuru muzvare Olin nekupinda muchirongwa chedu chanhasi. Aiwa vatereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare muchirongwa chino svondo rinouya.
Zvinhu zvaramba zvakaita manyama mire nerongo, hurumende ichitatarika kugadzirisa upfumi hwounonzi nenyanzvi hwananga kumawere. Zimbabwe iri kutatarikawo kubhadhara zvikwereti zvayo kunze nemunyika zvodarika mabhiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 17.5 billion US dollars. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachinyora mubepanhau reSunday Mail nhasi vati vachaenda kuEgypt svondo rinouya kumusangano weAfrican Development Bank vakati vachatora mukana uyu kusangana nevakakweretwa mari neZimbabwe kuti vaonesane nezvekuti ingabhadharwe sei. Musangano uyu unoitirwa kuShama el-Sheikh uchitanga musi wa22 mwedzi uno upera musi wa26. Asi vamwe vakakweretesa Zimbabwe mari vanoti havaone ichikwanisa kudzosera zvikwereti nekuda kwemitemo yayo inoramba ichingochinjwa-chinjwa. Svondo rapera gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavandudza mimwe mitemo yavanoti inogona kudzikamisa dhora remunyika nekuderedza mitengo yezvinhu. Munyori mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisbon Malaya vanoti vanotambira matano akatorwa navanyuve aya.
Chokwadi danho iri idanho ragamuchirwa neruzhinji munyika yeZimbabwe, kunyanya even tichitarisa kuvanhu vanoshanda vachita mabasa emaoko, sezvo varivo vazhinji vanotsitsirirwa nenyaya dzekutenga nekutengesa panyaya dzemuteroji. Saka danho raitwa nehurumende idanho rakanaka nekuti makwiriro anga achiita afu chekudya nezvimwe zvinoshandiswa nevanhu mudzimba zvakakosha anga achityisa panguva ino. Ndo zvinhu zvokuramba zvichiwedzera inflation munyika medu.
Nechikonzero chei mungajekesa ipapo?
Pakuti vanoita mabhizimusi ekugadzira zvinhu zvinoshandiswa nguva nenguva mudzimba nevanhu vari kuramba vachiwedzera mari vachikonzeresa kuti munyika murambe muchiita inflation. Saka tinopa kutenda nedanho iri uye tinovimba kuti danho iroro hurumende icharamba yakaritsikirira danho iroro kusvika nyika yedu yadzikama, nekuti nyangwe pamabhodha vainotengesawo kunze vachita mabasa emaoko vachiuya vakange vamwe vacho vava kutotadza kuuyawo nezvinhu zvavo chikafu chekuti vadye nemhuri dzavo.
Nechikonzero chei?
Nekuti mutemo waivo uripo wanga usingatendere zvimwe zvinhu zvekudya kuti zvipinde pabhodha. Saka tinotenda zvikuru nedanho iri tichiti dai hurumende danho iyoyo yatombosiya riripo kusvika nyika yedu yadzikama, nekuti kudya ndo kwakakosha pamunhu wese kuti awane upenyu hune utano.
Munyori mukuru werimwe sangano revanotengesa migwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisbon Malaya vari parunare muHarare. Asi vachitaurawo neStudio 7 imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vati havawirirane nezvakawanda zvakaitwa navanyuve.
Zviri kuitika apa zvakangofanira kuti vamutuli vari kuda kuedza kugadzira dasha kuti riite beauty queen nekuri poda nelipstick. Sekuziva kweri tese tinongoziva kuti lipstick zvayo inoshanda kuti madzimai acharidzike zvakanaka, asi padasha haibudiriri. Saka zviri kuitika apa ndezvekuti lipstick ndo zvatingari zvakanakira pamapolisi aitwa navamutunure ndeyekuti vabvisa 15% yaiwangobatwa kana makambani adhiposita mari mubank.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Sekuti ukadhiposita $100 hurumende yaibata $15 yochinja $15 at official rate yozoita maakaunti yekambani iya. Saka izvozvo zvaitadzisa kuti makambani mazhinji ashaiwe simba kana kuti encouragement yekuendesa mari kubhenge, nekuti zvanga zvakafanisa mari mutanho wamupero. Saka taivaudza kwenguva yatirebei kuti bvisai 15% iyoyo, nekuti iri kudhiskarija makambani kuisa mari mubhenge. Saka last minute now vadobvisa atiwa bisa ya 15% iya zvato ipa
munorevei zvinafunda
zvakafanira kuti munhu anenge ari chirwere chaanacho orege kunwa mushonga waanga akatarirwa nachiremba kuti anwe ozoti ame intensive care unit uchinzwe mushonga wako heuyu hazvichaiti ndoda tika raiatarira kukwanipitiki harichinji badacho kuti rinake saka ndodambudziko raitika yemafiminete sinavaita inova tika chabatsiri nepetera vanhu nekuti dai vakazviita kudhara makambani angadai akaita mari mubhengi kudhara mari yakawanika zvakanaka ende isikazowanike kumusika mutema asi zvizhinji zvinofamba zvakanaka mupolisi yavamutumwa ndezvekuti vabvumidza kuti vanhu vachitenga zvigadzirwa zvatingati mabasic commodities kunze kwenyika pasina kuti vapuwe import license saka izvozvo ndazviona vaita polisi yaitingati yani yehasha
munorevei apa muzvinafundo mukatsanangura
kuti nokuti mutengo uri kukwira muma mashop wechitika ridoo kufisa nokuti muri kukwidza mitengo saka chii vanhu ngavazvitengere vemashoko vadini vakompite nemacrossborder saka izvozvo zvakafanira kurasa mwana nemvura iri mubhavha kupedza mwana mvura mubhavha
nyanzvi nyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
makadiniko zvara nhasi vatereri zvechitendero zvine mibvunzo yakawanda asizve tsananguro dziripo nguva dzose ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatiwei mubvunzo uyu
makadiko amushamarari inini ndinoda kumubvunzo kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church yekupinda musoro wangu watenderera nenyaya dzemachechi plus mufundiso unenge waitsanangura wacho vandoudzawo zvikonzero zvacho kuti iyi sei muchiti iyoyi ndiyo church the right church yekupinda nokuti vamwe vanoti vakadzidza vakawanda vamwe vanoti hativerenge bhaibheri vamwe vanoti kana usina mari mufundisa wekumba kwako saka musoro wangu watenderera nenyaya dzemachechi idzo saka please ndokumbirawo mhinduro kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church to belong to
amai tinotenda nemubvunzo wenyu kuti batsirane mubvunzo uyu tina mufundisi Gladman Kapfumvute mufundisi makadiniko wouno mubvunzo wandinoti unokosha zvikuru vazhinji vanoda kuhwisisa batsirai vatereri vedu mufundisi Kapfumvute
makadini hama muna Kristo ndinotenda kuva nemukana wekupindura mubvunzo wenyu unoti ndingaziva senyi kuti iyi ndiyo chechi chaiyo yekupinda makabvunza mubvunzo unokosha kwazvo mukuupindura chinhu chekutanga tinode kuti tizive kuti chechi chinyi
mufundisi Kapfumvute chinonzi chechi chiko
chechi munhu umwe chete anotenda kuna Jesu kana kuti vanhu vanonga vanotenda kuna Jesu ndiyo chechi mutsauko ndewokuti kune vamweni vanhu vamwe vanosungana vasingatendi kuna Jesu ngatimbotora maMoslems vanosungana vachitenda kuna Mwari kubudikidza ndiMuhammad saka ndiwo mutsauko uripo pakati pemaMoslems nesima Kristo saka church ndo mukupfupisa ndo tsananguro yendingapa chechipiri mukutsanangura church handi chiwako chiwako chinosongana maKristo inozi church building saka church ndimwi imimi emudikani motori church maungana makuzi church zvakare muri maKristo anotenda kuna Jesu ngatichenda pamberi kune anozi madenominations kufanana ne Roman Catholic, Anglican, Methodist, Apostolic, Mazion ama denominations awo masangano ano emaKristo saka ndo pane mubvunzo wenyu zvakare kuti ino moshipinda ipi nekuti dzese dzinokonisa kuti tinodaira muna Jesu saka ndodaira kuti mubvunzo wenyu ndokuti ndochipinda ipi makatotaura kare kuti munoona kuine imwe inobvumira varume kurora vakadzi vakawanda saka inini ndofunga kuti zano rinenge kupai ngere tapedza kutsanangura kuti chechi chinyi ngere kuti chinoita kuti vanhu vazwane madenominations ngeche pamusana pema doctrines dzidziso nemarudairo saka endai kuchechi pindai muchechi ine zvino zvemunowirira nazvo mukudaira nemarudzidziso emunowirirana nawo ndo pendinga kuzana ndinga kupai kuti endai kuchechi ine marudzidziso anowirirana naKristu nemarudairo anowirirana naKristu doctrine inechekuita naKristu nemarudairo anechekuita naKristu zvakare endai kuchechi yakamira zvakasimba paBhaibhuri ndo cheche ndinga kuti muende
tinokutendai zvikuru Reverend Kavumvute tinoimba kuti muteereri wedu agutsikana nemhinduro yenyu
mazvita Mwari vakukomborerei pamuchatsvaka chechi kupinda zvakanaka ibabai
mazviwira moga vateereri chechi hachisi chivakwa kana mudhuri chechi ndiwe munhu anotenda kuna Jesu vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunodavo kudetsera vamwe vedu nazvo tumirai maaudio enyu panhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti ngatishonganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
tinotenda tanonoka iko zvino toenda kuna Michael Kariati achitipa zvabuda munhau dzemitambo
Gezi Platinum Stars yapinda panyanga mushure mekurova FC Platinum 2-0 muBaobab Stadium musi uyo Highlanders neCapes United dzatedza zvibodzwa zvabva kuno protenda murasiranwa naLeslie Kachitigu zvapa madamburo kukunda uyezve kuenda pamusoro petafura yezvikwata gumi nezvisere iyi Ngezi yave nemapoints gumi nemanomwe points imwe chete pamusoro peHighlanders neCapes United murairidzi weNgezi Taxi Wachiragwi anoti zvinhu zvavo zviri kufamba zvakanaka nekuti vatambi vake vagara vachitamba vese kwenguva refu
achinzi kungoenderera mberi takasiyira kubva gore rakapera ende takachengeta maplayers akawanda vatadzoka navo gore rinori so the consistency atini ndo yatibatsira in terms of understanding the philosophy of the club and also how we're supposed to play using this platinum saka ndo zvabatsira zvakanyanya
mitambo yanhasi isati yatambwa Blue Chiefs Highlanders Manika Diamonds neCapes United dzanga dzakaenzana pamapoints gumi nemashanu dzakasiyaniswa chete nezvibodzwa asi Highlanders yaita mangange 0-0 neSimba Bora Capes United ndokuitawo mangange 0-0 nehwange muNational Sports Stadium Highlanders yave pachinzvimbo chechipiri nemapoints gumi nematanhatu vakaenzana neCapes United iyo iri pachinzvimbo chechitatu asi mutsigiri wemadream machine vachausi mukohoni vatiri nechivimbo kuti maakepekepe anotora mukombe uyu
gore rapera nerinoratira tiona tikepes inenge tinototora nokuti lasiye hagemuraurainyaumira musha asi ikonyo tikona kuti aiwa zviri nani tinotora
mumwe mutambo watambwa nhasi triangle yaita mangange 1-1 neyadha mutambo pakati pezpc Kariba neblack rhinos uchatambwa mangwana nemhaka yekushomeka kwedzinhandare muHarare kunyange yazvo vasiri kutamba zvakanaka murayiridzi weblack rhinos Saul Chaminuka avimbisa vatsigiri vavo mufaro mazuva mashoma ari kuchevera
vatsigiri vedu tinochema kuti dai varamba vakatitsigira dai vamaramba vakadaro nguva pfupi inotevera tinenge takagoisa mabhora iwayo vachiuya vachifara vachiserebhrate
Chaminuka achangobva kupiwa basa reurayiridzi kurhinos kuti vastanford stich mutizwa uyo ave technical director black rhinos ndiyo iri pasi pasi petafura nemapoints maatanhatu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
tinotenda kusiya mina Gibbs Dube munhau dzeEastern Delen